Isu tinoti rari rigaro ziva kuti bonus inouya nekuti president vamugabe vakataura kudaro kuti bonus inouya. Asi handifungi kuti sevanhu vanosimamira varayiridzi tingafara kuti yakuchizouya varayiridzi vakuzotambira bonus iyeyo muna April. Asi ndikungava kupenga nokuti nguva yese varayiridzi vakatamba nhamo vakaita chamutengure paxmas vakutambira mari kana mabonus. Pane mongo chauyo wenyaya yavarayiridzi panyaya yemasalaries and conditions of service. Masalaries avarayiridzi haana kukwira for the past 4 years. Iko zvino taakunzwa maminista achingomuka wakakanzura livhi dzavarayiridzi. So kana masalaries akadai varayiridzi vachitamba nhamo vachitachibatira pamashizha usahwa panhamo hasiwo ndokuti tingapara.
Saka mune matanho amuchatora here ekuti musvitso wezvichemo zvamuri kuti hazvina kugadziriswa izvi?
Hongu, tichitaura kudai tanga tambonyorera Munangagwa pavanga vareve kuti president havana kupindura tsamba yedu. Taikumbira kutimbotaura navo kuti tinofunga sokuti kuda zvichemo zvedu zvinosvika zvadhaidutwa kwavari. Takanyora imwe yakaenda nezuro yakanyorwa nasekretary general after management yadini yamita inoenda kumutungamiriri wenyika vana wa president Mugabe.